Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechi Friday the 13th October 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Zvakadai so zvinhu zvinongotadza kuti maisi sakadesasati gongo akakosha, but hapana chakanyanyo simba kana atingati action chaicha yaingatoizoite ingatadzo kuitwa nevana veZimbabwe.
Sangano reSADC rinobudisa gwaro rekupedzisira rezvakawanikwa nechikwata charo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe gore rino.
Urongwa hwakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe, nokuti seZimbabwe aim yedu ndeyekuti makore mashomanana anotevera tive tinodeclarewa neWorld Health Organization.
Chirongwa cheChina chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio pavana vaduku chiri kupera nhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sangano reIMF ndiro riri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kubhadhara zvikwereti zvayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reSADC rabudisa gwaro rezvakawanikwa nenhumwa dzaro pakuongorora kwakaitwa sarudzo muZimbabwe gore rino. Rimwe gweta rinoti zviri mugwaro iri hazvibetseri kana kufadza zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakamirira kuti SADC ichagadzirisa zvunhu munyika. Gweta Kennedy Masie vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti SADC ichashedzera kuti muZimbabwe muitwe imwe sarudzo yaperera mugwaro iri.
Ya zvabuda mugwaro izvi hatione senge zvinhu zvinoshamisa, because zvinhu zvarikaobzevhawo nangwe nemamwe maobzevhas astori yeSADC. But chakanaka neripoti ndechekuti yabudisa hayo kuona kwangu achiita kwakuona kwawakaita maelections kunyanya nyaya dzeintimidation dzaiitwa nevakomana vefaz nemamo zvekare mainstances yokuti amo mapolling station awanga achiti 93% anga haana kuposta maresults kunze. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvinotaridzawo kuti election inogona kuve yanga ine dambudziko semabudisiro aungoita muripoti irori.
Zvinobatsira chii kuzvizvarwa zveZimbabwe kana SADC yataura zvinhu zvakaita sezvizvo pasina chikuratidza kuti pane pfungwa dzokugadzirisa zvinhu zvakaitika?
Zvinhu zvakadai so zvinhu zvinongotadza kuti maisi sakadesa SADC hongu akakosha, but hapana chakanyanyo simba kana atingati action chaicha yaingatoizoite ingatadzo kuitwa nevana veZimbabwe. SADC hongu yabudisa gwaro rayo zvavakaona uyezve chainongokwanisa kungoita marecommendations sezvavataura mugwaro ravo rekuti hurumende ione ichikurumidza kualaina mitemo yekuvhota neconstitution, and izvozvo ndo randikati ndo pavanokwanisa kugumira ipapo. Asi kana dziri nyaya dzokuti pazonzi pacho imwe election izvatadza paripoti iyi kuti ivo havakwanisi kudaro.
Saka vamasiye, kana makatarisa zvabudiswa mugwaro iri, munoona sekuti SADC ichaonekwa sesangano rinogona kugadzirisa zvinhu here kana kuti rinotya kugadzirisa zvinhu?
SADC tichataura zvaudo vamasadhac takachimbotoona panguva pfupi yapfuura zvinotoita senge yatingati inganzi progress nokuti panguva pfupi yapfuura SADC yange kanyarara yakaita chimumumu especially kana dzichiri nyaya dzemuZimbabwe kana kutambudzika kwa vanhu veZimbabwe. Izvi zvazonangwa hazvo zvazvisirizvo zvatachitarisira kuti vave vachibuda vachitaura vachiti dyo nenyaya dzokutiwo uda maybe vanenge vachiitawa ndikanzi madiplomatic relations muregion. Zvinhu zvatingati inogona iri progress kubva pane zvimwe zvinhu zvatachimboona iri sadhati ichiita. Saka tingambonyanyi kuvasora stereki nokubudisa gwaro iri, but tinongokurudzirawo kuti dai vanga vanyatso kuti dyo semaonero aanga achiitawo kana kuti semaonero aiitawo avanhu veZimbabwe kuti sarudzo iyi yanga isina kumira zvakanaka, and panga pane atingati maanomalies aikwanisa kuti dai yanga ri sangano rine mazino raigona kungototaura kuti panga pasina sarudzo muZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, vanokokera bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaAmos Chibaya vanoti zvinhu zviri kugadziriswa, vachiti vatungamiri veTRC vakabatana mukugadzirisa nyaya idzi. Tabata vaChibaya tikatanga nekuvabvunza pamusoro pezvakaitika nezuro pavakaenda negwaro rebato ravo kumutauriri weparamende, vachiti nyengo dzeTRC dzeparamende dzidzorerwe muparamende.
Zvamabvunza ndoo zvakaitika. Tatine sangano redu guru reCitizen Coalition for Change ratinoti iro Citizens National Assembly, apo patakakurukura nyaya dzakawanda chose dzinosanganisira nyaya dzokubirwa kwamaelection, dzinosanganisira nyaya dzokuti mamp edu akadzingwa kudare sezuro. Ndakaendesa gwaro kuparliament kuna speaker kuti vaongorore nyaya yavo vadzose decision yavakaita yekuti harecall maMPs edu. Chikonzero chiri chokuti munhu uyu akarekola maMP edu hatimuzivi musangano medu. Saka ndichida kumubvunzo wenyu wekuti pane here zvati zvaitwa. Mhinduro yangu ndeyekuti hatisataona mhinduro kubva kuna speaker of parliament maringe netsamba yedu yatakatapa yeyuto nemafambisirwo akaitwa basa apo pakadzingwa maMP edu.
Chimwe chatiri kunzwa kune vamwe vanenge vachitumirawo mameseji kunoku vaChibaya ndechekuti vaNelson Chamisa vanonzi havasi kutaura nenzwi riri pamusoro kuti vanzwike panetika zvinhu zvizhinji, vanotora nguva kuti vataure kuvanhu. Munoona sekuti zvinotaurwa izvi zvikava zvechokwadi here kana kuti pane chikonzero?
Angazvavo mashoko anotaurwa nevanhu vanogona kunge vasingahusisi mafambisirwo anoitwa musangano. Nezuro chaiye mukuru wedu vaChamisa vakaita vakaadhiresa press conference vachipa kunyika vachipa kupasirwa sezvanga zvabuda mudare guru reCitizens National Assembly, vachitaura vakasimbisa chose. Saka ndingangoti nini kusaziva kutaura nevanhu vanenge vasingaziva zvofamba sei, asi president wedu vaari kutaura kubva patakabva pasaro dzakabigwa idzi zvemhando pamusoro hapana pavakambonyarara. Vari kutaura zviri pachena kuti the election was fraud, zvinofunga zvakanaka nguva nenguva nokutaura mashoko aya. Kechipiri, president wedu vaChamisa vakapedza kutenderera nyika yose nemusi wechishanu chevhiki yapera vachihwa kuvana veZimbabwe vari kumatimu mana SA nyika kuti zvakambofamba sei pasarudzo, vachipazve yatinoti way forward kana kuti nzira dzetokutora semusangano dzamakangonzwa zvepachena kuti tichange tichizoita inonzi political action inosanganisira kuti vanhu vagone kuita nokutaridzira zviri pachena zvisina mhirizhonga mukati. Saka ndingati president wedu hapana pavakambonyarara, uye vari kutaura mashoko vakasimba panyaya yezvirikuitika muZimbabwe.
Asi maakabata nenyu mubato renyu
bato reTRC isunga one sunga dozen takabatana zvokurevesa chuma chemuzukuru. Saka hapana dambudziko mubato redu. Mukaona maitiro atiri kuita musangano yedu zvikwazvo tovanhu vari pamwe chete, hapana pakupo kana kuripo.
Avo vange vari vanokokera bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaAmos Chibaya vari parunhare kugweru neStudio 7. Patataura navaChibaya, gwaro reSADC range risati rasvika mumaoko edu. Chirongwa chechina chekubaya vana vane makore ari pasi pemashanu nomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio chiri kupera nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vashandi vezveutano vachange vachishandira vanhu muDzimba pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende munzvimbo dzinowaniswa utano munharaunda dzavo, muzvikoro, kumisika, kumachechi nemunzvimbo dzakawanda dzinosangana vanhu. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vakambove gurukota rezveutano uye vave meya veguta reKwekwe Dr. Henry Madzorera kuti tinzwewo maonero avo.
Urongwa hwakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe, nokuti seZimbabwe aimu yedu ndeyekuti makore mashomanana anotevera tive tinodeclarewa neWorld Health Organization kuti tiri polio free country. Kuve tichibaya periodically, tichibaya nhomba, tichiwedzera kubaya nhomba pamusoro pemaroutine vaccinations atinoita, zvakanyanya kukosha nokuti ndopatobata vaya vasina mubvera vabayiwa. Tichibata zvakare vamwe vakabayiwa asi vasina kuresponda zvakanaka kunhomba iyoyo, vasina kudevelopa immunity kupolio. Saka zvakanyanyisa kukosha, zvinowedzera vanhu vari immune, vana vari immune kupolio, zvichiwedzera iye atinoti herd immunity yedu, kuitira kuti izvo population yedu at large igare iri protected kubva kupolio.
Zvirongwa zviri kuparurwa nehurumende izvi zvirongwa zvamunozoona zvichishanda here? Nekuti tinoona dambudziko rezvirwere zvakasiyana siyana muZimbabwe rinongoramba ririmo, asi tichinzwa kunzi kwaparurwa urongwa hwakati hwekudzivirira chirwere chakati kana hwekurwisa chirwere chakati.
Ya, zvirongwa izvi zvakasiyana siyana in their effectiveness. Chirongwa chepolio chinoshanda nokuti kana tichinge tavaccinata tawedzera nhomba iyi pakati pevana vedu vese vari muZimbabwe vanokwanisa kubata polio, tiri kutowedzera herd immunity yedu, tiri kutodzivirira. Zvichireva kuti vana vakauya vakawandawo kuzopamiwa kupiwa nhomba iyi, isu tee tichieliminatawo chirwere ichi. Rega ndimenshe nekuti izvo chirwere chepolio muZimbabwe chava very rare. Handisi kuziva izvino kuti taane makore mangani tisati taripota a single case yepolio muno muZimbabwe. Saka zviri kutishandira zvepolio. Zvirwere zvinosiyana-siyana neeffectiveness yenhomba dzacho inosiyana-siyana, asi yepolio indona unge inonatsa kushanda zvakanaka.
Pari zvino nyika iri kunetsekana nechirwere chekolera, pane urongwa here hwamungatidai hurumende yaita kudzivirira kana kupedza dambudziko iri kamwe chete?
Kudzivirirwa kwenyaya yekolera kuna paviri. Tikasagadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika, tikasapedza urombo huri munyika, tikasapedza nyaya yemvura isina kuuchikwa zvakanaka, isina kuchena, tikasapedza nyaya yetsvina dzizere mumadhorobha medu munyange kumarizevha, tikasagadzirisa nyaya yezvimbuzi kuti tsvina yese ipinde muchimbuzi isangopararire mumusha wedza mutaundi kana kuti muruzevha, tikasagadzirisa izvozvo hapana zvatiri kuita, korera inongoramba ichingodzoka. Korera chirwere chetsvina. Tinofanira kuwedzera zvakare nehealth education, nyaya yekugeza maoko nenyaya yekuona kuti tiri kudya zvinhu zvichipisa, nyaya yekubhoila zvinhu nemvura yatinonwa. But education haishande kana mamafundamentals asipo. Kana vana vasina mvura yacho yekugeza, education haina chainoshanda. Saka hurumende ngaigadzirise economy, korera chirwere chevarombo.
Avo vange vari vakambove gurukota rezveutano uye vave meya veguta reKwekwe Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuKwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Banga guru rinokuretesa mari pasi rese reWorld Bank nesangano reInternational Monetary Fund ari kuita musangano wepagore kuMarrakesh, Morocco. Musangano uyu wakatanga nemusi wemuvhuro uchipera mangwana. Vari kupinda mumusangano iyi vanosanganisira makurukota ezvemari, magavhuna emabhanga makuru, nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nemasangano akazvimirira oga. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube varikowo kumusangano uyu vachitungamira chikwata cheZimbabwe. Vachinyora padande mutande ravo reX kana kuti yaimbonzi Twitter, vaNcube vanoti chinangwa chavo ndechekutaura nevakakweretwa mari neZimbabwe vairi kutadza kubhadhara kuti vaone kuti vangabvumira nezvipi. mumwe ari kupinda mumusangano uyu ndiye vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro vesangano reDisability Reform Coalition vaMasimba Kuchera. Blessing Zulu weStudio 7 abata vakuchera akatanga nekuvabvunza kuti sei masangano uyu wakakosha kuZimbabwe.
Zimbabwe iri kuda kukweresa mari kubva kwaIMF neWorld Bank. Asi isusuwo savanhu tiri kuti IMF neWorld Bank mari dzavari kupa Zimbabwe dziri kuita kuti Zimbabwe isakwanisa kupa vanhu vayo zvekurarama nazvo zvakakwana. Nekuti vanenge vachiti vanhu ngavazvibhadharire vega utano, vanhu ngavazvibhadharire vega chikoro, vashandi vehurumende ngavasawedzerwa mari.
Zvii chaizvo zvamunofunga kuti zvinofanira kuti zviitwe kuti ukama uhwo husave hwekuwandirana?
Kuri kuti Zimbabwe iri kuda kuramba ichidyidzana neIMF neWorld Bank. Vanofanira kusiya tsika yavo yekuti vanhu vanofanira kumunikidzwa vachinima zvinoita kuti vararame upenyu hwavo huendere mberi. Isu tiri kutoti ukama hunofanira kunge huripo ndehwekuti hurumende haifaniri kunge ichikwereta.
Zvino ikasakwereta hapazoite matambudziko here ekuti kana ichida kugadzira migwagwa nezvimwe zvivakwa nezvimwe zvakadaro daro mari yacho inozobva kupi vakuchera?
Zvinhu zvakawanda muZimbabwe zvinokwanisa kuti tiite mari. Dai kuri kuti hapana uori, dai kuri kuti hapana kusashanda kwemari zvakanaka. Saka isu tiri kutoti hurumende ngaitsvake nzira dzekuti tishandise zvatiinazvo nenzira inoita kuti munhu wese anga achiwana cheuviri pane zviri kuitika iko zvino zvemasvake masvake zvikwari zvamanheru.
Avo vange vari vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari parunhare kuMorocco naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vanoti mutungamiri weCCC Vanessa Chamisa vakatuma nhumwe dzavo kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti paitwe nhaurirano. MuNewsday, sangano rakazvimirira reIBECU likaZulu rinokurudzira hurumende kuti iise vanhu vanochengetedza zvikwangwani zvarakaisa pane mamwe makuva evanhu vakaurwa mumatunhu eMatabeleland neMidlands vakachengetwa vakawanda panguva yekukura hundi, vachiti zvikwangwani zvavanoisa zvinobviswa nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsori. MuNewsday makare mune nyaya inoti kutengeswa nekuita zvepabonde nevana vadiki kuri kunyanya muZimbabwe, pamwe nekumanikidzwa kwevana vaduku mukuti vashande vachibetsera kuchengeta mhuri dzavo. Izvi zvabudiswa kubva mugwaro ranyorwa nemuzinda weAmerica muHarare ichishandisa mari muhomwe yayo yechirongwa cheGlobal Gateway. Mubatanidzwa weEuropean Union yapa mari inoita mamiriyoni zana nemakumi maviri emadhora ekuAmerica US$120 million kuZambia neZimbabwe kuti ishandiswe mukugadziridza dhamu rekariba kuti rikwanise kugaya moto muzhinji. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haina hangu dzeZimbabwe inoenda kuti zvinoita nazvo ndakuleta nazvo zvezanhu ndakuleta nazvo. Tiri kuziva here kuti pane mumwe munhu akanyora tsamba achiti Mnangagwa haana kusarudzwa, haana kusarudzwa chii kuti ave president, asi havana kutora action pasi pasi kuendesa nyaya dzacho kukoti. Imanje ivo 2 minutes chiri chete yeTriple C bezvimwe ranyora tikanzei ava mamemba anofanira kusatendwa pasi pasi yatoenda kukoti nyaya yacho. MuZimbabwe mahumbu chete, mahumbu chete ari kuitika chasvika rini
paStudio 7 makadi. Ko iye uyo anonzi Munyaradzi akaurayiwa akapondwa kuzhombe uyu adiko kutirovero vanhu vanetsa vana shabangu ana mudangagwa nevanhu vacho ana mudhenda vatinetsa haagone kutirovero vanhu vavo here kana kutumirawo nhunzi sezvaakaita muprofita aida kusvikirira nyaya yake vatinetsa vanhu ivavo vatishupa munyika muno vatishungurudza hatina rugare izvezvi kuno kuchiweshe tiri kunyima fetiraiza kuchiweshe kunonzi kwashopu vese masapota zvetipisi vese vari kunyima fetiraiza vari kunyimwa zvinhu zvinowanikwa zvichinzi ndezvehurumende zvese havasi kupiwa vatinetsa vanhu ivava tashungurudzwa muzimbabwe muno vadai vatinzwawo chokwadi
vana pupuraito garepi moto dzevanhau dzetiripusi kutokurewa matiripusi yacho apa muchiita nzee hatina basa nazvo ye hatina basa nazvo but murimo mutiripusi makagara makati tiripusi hatina kupusa mazuvano kune social media musapedza nguva kuya muchinyepera pastudio 7 tinozvionera zviri kuitika tega saka musada kuti tinyepera mazuvano zvachinja chinjai politics dzenyu dzapusa idzasara dzenyu
Pastudio 7, muri sei? Ndaona Congress yanga ichiitwa navamutsvangwa. Vamutsvangwa kupedza 3 hours dzese vachingoti chamisa yaipapeti. Chamisa ipapeti yeUK, yekuUN, yeisusu tine machina. Yeisusu machina akati anotipa mari. Tovaka, zvinhu zvevana hwana hudiki. Zvinoitwa zviya zvinoitwa kumahumbu, zvezvo zvinoitwa nevana vadiki vanenge vachitamba matope. Ndozvachiitwa navamutsvangwa. Munhu mukuru anobata nzanyika adaro. Kana uri munhu mukuru mbe unoda kuti masitizens abatane hautauri zvedivision vamutsvanga vakachiisa division pakati petiripusi nezanupiefu zvanga vachitaura zvine sensi izvozviya nhaya munanga nhayamutsvanga zvamavitaura zvine sensi imwi vamutsvanga ndimi papeti yechina ndimi papeti yechina vamutsvanga vati vamutsvanga svika urisvike ndimi papeti yechina mabuda pachena muchitaura mumeka nemuromo wenyu kuti imi munopiwa mari nechina muchivaka parliament kuita sei whois the papet of china its you notichamisa zanupiefu must go mataura mumeka pachena vamutsvanga kuti munopiwa mari nechina what is china china havasi varungu muri kutovhaina nazvo tichitambura sina citizen pasi nezanupiefu zanupiefu must go nyaye papet mutsvanga yaye papet mutsvanga pasi neomi vamutsvangwa
studiosefenemakadinemakadineko haine zvinondishamisa zvinokutaurwa navanhu vezanupiefu vana marapira kuti se havapindire zvinhu zvecc kukonana kumapoka kwavo vakatopindira kae vakanga vasingadi kuzvipindira vasina kudzinga kamamps ayo saka zvinotongoreva kuti ivo vari involved munyaya dzese dziri kuitika idzodzi dzevanhu vari kudzingwa ndo vari kutenga vanhu vari kunyora tsamba dzenhema ungataurawo ndasonotaurira vana vegrade 0 kuti hatipindiri ivo wakatopindira imi makatoteerera zvinhu zvavanhu zvavari kukonana kumapoka kwavo vanhu vezanupiefu vanotoona savanhu vasingafungi ona savanhu vasingafungi voti yangu ndinoida vanhu vezanupiefu ndoda voti yangu yamakaba
halo pastudio 7 dambudziko rataanaro ndirevanhu vakaita sana mudhenda chandoona ndechekuti pakuda kutoitwa an inquiry on his fitness kuti tione kuti anokodzera here kuva speaker but otherwise nyaya yapo inambosiyana nezvekutaura palestine neisrael ndozvichangoitika muno bozaina yauda kujairira vanhu bozi maita vakuita aivekuprovoka vanhu
zvanonoka wande inini ndiri kuda kutiwo apo nyaya dzeoni neapo pagadziriswa dzokudzinga marinini yedu yetriplec mupariamendi mamp hapasi kumire zvakanaka ngapaone kuti pazwinyi apapapo munangagwa ngaaziye kuti zvakanaka ndozvi tiri kuda kwete zvekuti tiswe tichingoshanda tisikahori tichipedza tichishanda mari yachena zvinoshanda kana taipuwa
macitizens mamuka sei edueka this is the warning zviri kuitwa nashabangu izvi rangarirai ngonzo rakambozviita tichiti kutamba tikagumisira totorwa mamps edu izvi ngazvivhari sezvichipi pakutotanga kudai sa zvaendirira kure izvi otherwise tinozoiwa kabako mvura yenaya ngonzo ramuka richabangu nhasi ngatikurudzirane tindoratidzira tidemonstrate mumarodium ZANU-PF must go. Vajaira wana orders kuti visa pa participation yedu yatiri kuti some elections have been rigged. Tikonzentrate nokurwisa masita atakahwina kudhara. Saka ngatiratidzire hapana kusiri kufa. Ini Joma pa Jobek.
Izo tange dziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisine ne Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekurwiswa kweIsrael neHamas. Nemusi wa 8 gumi guru, pasina anofungira Hamas yakarwisa nyika yeIsrael ichibva nemuGaza Strip ichishandisa motikari, ndege nezvemugungwa. Vanhu vafa muIsrael nemuGaza vadarika zviuru zviviri uye vakuvara vachidarika zviuru zvitanhatu kana kuti 6,000 kusanganisa zvizvarwa zveAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashora zvakadzama zvakaitwa neHamas izvi. Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti kurwiswa kweIsrael kwakaitwa neHamas ndiko kwakaipisisa kubva pahondo yeYom Kippur yakaitika makore makumi mashanu apfuura muna 1973, asi vachiti pane mutsauko wekuti hondo yeYom Kippur yakanga iri pakati penyika mbiri, mauto eimwe nyika achirwa nemauto eimwe nyika uye pachionekwa miganhu yenyika. VaBlinken vanoti kurwiswa kwakaitwa Israel neHamas ndekwevanhu vanopfurikidza mwero, vakauraya vanhu vemuIsrael mumigwagwa yemumaguta avo, vachivauraya mudzimba dzavo, vachipamba varume, vanhukadzi nemhuri dzavo vachienda navo kuGaza. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzivirira kwenyika kana kuti US Defense Department rinoti Hamas yakauraya vanhu nenzira yaishandiswa neISIS, dzimba dzevanhu dzichipiswa, vechidiki vachipfurwa pavaitandarira, vachiti bazi ravo riri kushanda nesimba kuti Israel iwane zvombo. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakazivisa kuti ngarava yehondo inonzi USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group dziri munzira kuenda kuIsrael. Vachitaura pamusoro pekuti Iran ine chekuita nekurwiswa kweIsrael here, vaBlinken vakati America haisati yave neumpowo hunoratidza kana Iran ine chekuita nekurwiswa kweIsrael uku, vachiti America iri kuongorora nyaya iyi. Vakati chavanoziva ndechekuti Iran neHamas vane usawira hwemakore mazhinji, zvinova zvakakonzera kuti America ione kuti Iran haibudiriri muzviito zvayo, kusanganisa kutemera Iran zvirango pamwe nemazana mana ezvizvarwa zvayo uye kutemerawo zvirango pamakambani eIran anopfuura mazana mana nechikonzero chekutsigira kwavo Hamas. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti America ichabetsera Israel nevanhu vayo sezvo kupfurikidza mwero chiri chinhu chisina kunaka, vachiti Israel ine kodzero yekuzvidzivirira pamwe nevanhu vayo. VaBiden vanoyambira vamwe vasingafariri Israel kuti vasashandisa zviri kuitika izvi kuti vakovadze Israel, vachiti America ichamira neIsrael zvakasimba. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekurwiswa kweIsrael neHamas.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reSADC rinoburitsa gwaro rezvakawanikwa nechikwata charo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe gore rino. Chirongwa chechina chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio pavana vaduku chiri kupera nhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sangano reIMF ndiro riri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kubhadhara zvikwereti zvayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, nichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.